Ini ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi chipiri nyamavuvu 8/2017. Vashandi vekuminda yenzimbe kulove utimudunu re mashingo vochikira kurasikirwa nemabasa zvichitevera mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe kuti vanhu vatore minda yenzimbe. Dare reparamende mu South Africa rovota pamusoro pekuti richine chivimbo here nemutungamiri wenyika vaJacob Zuma kana kuti kwete. Vemabhizimisi vokurudzira kuombwa kwebhanga rinongotarisira zvemaindustry chete senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitika mumapato ezvematongerwo enyika munyaya yezvipoka zvipoka uye kuti zvinosiya nyika papi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. no 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yeVOA Shona tichange tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga mungave muri mumapato kana iyo yakaitika pakati pemapurisa nemasoja. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.